Izvi zvatsigirwa negweta ravo muzvinafundo Love More Maduku.
Tongi vati vava kuchimbonotarisa nyaya manje. Vateera zvatanga tichitaura, vakateerera zvakataurwa nesteji zvakanyorwa, ivo vava kuchinogara pasi vachichifunga kuti voita sei.
VaMaduku vaudza Dare kuti vangaruvhume vakazvipira kubhadhara chidimbu chemiriyoni yemadhora emunyika semari yechibatiso.
Kumbira kuti angobhadhara mari yatinoti 500,000 Mazimbabwe dollars, half a million Mazimbabwe dollars. Nekungoti chete agare paimba yake iri kuwaterfall. Anoendesa passport dzakarara vanga vainazvo zvavo passport panyaya yanga inayo iyi. Chete chete ndokuripota kumapurisa once every week.
Dare ramagistrate muHarare muna kubvumbi wegore rino rakatongera vangari vhume kugara mujeri kwemakore mana mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru wa2020. VaMaduku vati havaoni kuti vangari vhume vaifanirwa kubatwa nemhosva, uye kunyange vakabatwa nemhosva mutongo uyu wakakurisa. Mumwe mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kunyimwa kana kunonoka kupiwa mukana wokutongwa uchibva kumba kuri kuitwa vangari vhume ndeimwe mhando yemhirizhonga.
Bail is right, kaikodzere munhu. Saka muZimbabwe ndiyo imwe violence, ndiyo mhirizhonga iyoyo yokujudiciary.
Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire mumatongerwo enyaya sezvo matare akazvimiririra. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vaRobert Chapman vaudza vatori venhaunhasi muHarare kuti musarudzo dzegore rino vavhoti vanofanirwa kuvhotera vanhu vanomutsa nyika yavati yananga kumawere.
Hapana chinhu chiri kushanda muno muZimbabwe. Kwese kukatukenda kumaruzeva hapana zvinhu zviri kushanda. Tikaenda kumusha hapana zvinhu zviri kushanda. Imomo maurban areas kwazvinofanirwa kushanda zvinhu zviri kushanda. Izvozvi kune sewage iri kufamba, hakumuna kana township kana one isina sewage iri kufamba mumanzira. Maportals akawanda, hakuna service delivery. Even zvikoro chaizvo chaizvo kune dzimwe madistrict nemaward asina kana chikoro chaizvo chaizvo kuti vana vaende kuchikoro. Mabasa hakuna, madrugs awandisa. Hapana chinhu chiri kutomboshanda muno munyika muno. Saka Zimbabwe, muchivhotera DUZ, muchienda kumavoting polls enyu musi August 23, please vote right DUZ, nekuti mukasachinja vana zvinhu hazvichinje.
Vawedzerwo vachiti sarudzo idzi hadzifanirwi kuunza mhirizhonga munyika, uye vakatiwo mushure mekuvhota vavhoti vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo.
Waona izvozvi nepolitical violence, tikatoona nyaya yemabato. Patinozopedza maelections toita sei nenyika? Tenge taparadza nyika. Ngatisaparadze nyika pachipenhamo yechitaura nyaya yemabato. Saka isusu tiri kukumbira kuti ipapa patinoenda tongokontesta zvakanaka stereki semaZimbabwe, sevanhu vane hunhu, tichifamba kuti vake nyika, tinyika iva ifambe pamberi. Chekupedzisira, kana waita vhoti yako, iwe unofanira kutarisa tisati waenda kuvhoting kuti constituency yangu, kuvhoting station yangu iri kupi, muwadhi ipi, iko ndiko kwaunovhotera. Kutangabvunza maquestion ipapo kuti vanotivhotera ndiani, akaita sei, anotishandira here, anogona basa racho here. Even kana munhu ari mukuru kana ari muchemberi kana ari muyouth, hazvina basa. Kungoti munhu anokushandira imimi sevanhu vanomuvhotera. Kana mapedza kuvhota ipa musi wa August 23, ichimbomirai pastation iyoyo mumbobatsirawo mamwe kuti mafake ballots asapinde mukati.
VaMafa vatendawo kuti munyika zvinhu zvangova manyamamire nerongo, vachipomera bato reZANU-PF mhosva yekuondomora nyika.
Saka kana vazoona kuti ZANU yapwanya nyika, masuweji ari kungofamba ari kungoyerera, ichokwadi, nokuti ZANU ndiye yakabata Ministry of Local Government.
Vatiwo kubatana kwemapato anopikisa pamwe chete kunowedzera mikana yekuti Zimbabwe ive nehurumende itsva. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vatiwo,
parisi munoona kuti vari matongerwe zvenyika vari matereza NPF avarapwe munyika yeZimbabwe pano unorapirwa kunze nokuda kuti vanoziva kuti zvipatara hazvishande vana vavo vanoenda kuzvikoro zvekunze isu vedu ndo vanodzidza muno saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe saka zvataura
asi imwe nhengo yeZANUPF muboka revechidiki mudunhu rebulawayo vaadmaya masikati vati vanhu vanofanirwa kuvhotera bato ravo sezvo riine nhoroondo yekushanda
kurudzira vanhu kuti ngavavhotere ZANUPF because president vari kuita development nemaprojekt anofanana neimages roads rehabilitation kuvaka madhamu command agriculture kutira mabhoro kumaruva maprojekt ari kuitwa nemukuru wedu president Emmerson Mnangagwa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu uye mapato ezvematongerwo enyika atanga kuita gadziriro dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.